FG Commander, Jefferson, Will, Rejoice, Quex, Anita, Chukuda Nyararu, Silence, Euja Shambas, Atisuda Violence,
Uzaone Kundi Papa, Vavakandi Ramba, Vakandi Buka, Kunge, Ebola Ne Corona, Uzaone Kundi Shafa, Panoshuira Dai in Jaffa, Chade Kundi Una, Kundi Tengera Mamonia, Bundi Tangira, Wundo Enya Zonia. Kuda kundi yereza nebopoma reku mosa ya tonya ava vanu vari kundi tsoma fanke pavanu ndiona angara kandi mirira pakona vari kuda kutonditeya kundi prona ndinofamba nayo ndinombofamba nayo saka ndiri muzivi wayo dzire paruware munofambira zvikara munhandare ah mune mizwa yemupangare. Ah, ndakuti ndinganyarare ndingakusiye mungaparare handiwanike wanike ndinorara malaifi fanike hostage handijairike jairike handityike kunge chijare mubesti kundisata kunge English kunge syllabus yekucambridge handifenda taselfish ndingatoyita seumazai ekuivin kuti basa iri tinoyita hapana kana muso kationa patairiesa nekuti kumberi ndangoenda ndichibayirira giye hapana pandakarivhesa handicharitita handichasarenda kubva musi wandakaripenda mari vekudenga ivo samatenga vakandiyisa palevho rangu ndega
mwana wangu zindoga ndagara ndakakudzvara uri woga saka tamba woga nekuti panyika pano varipo vanokumwaira fodya uchaita mudhara uchanzi oga ngwarira vaya vemudhuze ndo vachatora chikafu chako voisa roga ramba uchinamata chechi yezoyoja gara uchivaudza kuti ndezvenyu nekuti unonamata mwari mupenyu vanoti hauite chipenyu vanoda kukuona kunge dzvinyu Jimmy
wakachena
Jimmy
wakachena
wanzwa here mwana wangu Jimmy udza mwari kuti muridzi wenyika inondimi handiwanike wanike ndinorara malaifi fanike hostage handijairike jairike handityike kunge chijare mubesti kundisata kunge English kunge syllabus yekucambridge handifenda taselfish ndingatoyita seumazai ekuiv
vanondityika ndiri bho riya rinotambiswa soka saka masitsi ndaloka futi kechi kubva ndavaratidza kuti handina kunonoka handina kudhomoka kunge mupinyu unosvotoka ndinovhomboka asi hapana kwandinoenda saka usanditi ndadzoka kunya ndakumaziva ndadzoka asi handitarisire kunofa nekuti ndichaenda kuhondo nowina ende ndichadzoka handifendazopera kunge Texas woka kana kundiona ndichistroka nekuti ndichawina kukanda ari 5 kunge poka
handiwanike wanike ndinorara malaifi fanike hostage handijairike jairike handityike kunge chijare mubesti kundisata kunge English kunge syllabus yekucambridge handifenda taselfish ndingatoyita seumazai ekuiv handiwanike wanike ndinorara malaifi fanike hostage handijairike jairike handityike kunge chijare mubesti kundisata kunge English kunge syllabus yekucambridge handifenda taselfish ndingatoyita seumazai ekuiv